vachitaura muchinoi kunhengo dzebato ravo dzinotungamira matunhu madiki vachamisa vakati bato ravo richatunga chete kunyange zvikanonoka kuitika vachamisa vakati hakuna bato rine vanhu vakawanda vakafira musangano rinotadza kutonga vachamisa vakatiwo mauto anofanirwa kupinda munhaurirano dzose dzingaitwe munyika nekuti ibandiko rakasimba munyaya dzezvematongerwo enyika
ndakakumbira kuti munyika muno vanoita politika dzavo mauto anofanirwa kuva nemukana nekutaura zvinyingi zvavanazvo ndezvipi maonero avanawo ndeapi munyaya dzenyika yedu nekuti nderimwe bandiko rakasimba kanyaya yekuzikazikana kwenyika ino kubva kubva kuhondo munozaca navatongogara kuzanira nezvipa zvakavatiwawo kunyaya dzembanaurirano dzakanga dziriko munguva yenango
panyaya yekushayikwa kwemari yebato vachamisa vakaudza nhengo dzavo kuti hapana mari yakabiwa asi kuti vanhu vanga vasati vajaira kuti mari dzinoongororwa
mari saka hakuna mari yakabiwa nekuti hatina mari yatina yakawanda inosvika ikoko mari dzamuri kuzwa dzemusangano dzirikuita nhengo dzisaita pachena zvinova zvekutanga munguva yose dzanga zvingamboitike mukati
mumwe mugari wemuchinoi vafarai ngavaseke vakati zviroto zviri kuitwa navachamisa zvekuti vachatonga nyika ino nekuda kwekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika
pamaonero angu vachamisa zvavari kutaura vanotonga zviroto inyaya yekuti nyika ino mamiriro yakaita iri kutongwa neinonzi military rule saka kupindirira kwemauto matongerwo enyika unogona kuita kuti vachamisa vasazoti vatonga zvachose
vachamisa vakanga vari muchinoi vachisangana nenhengo dzose dzeprovincial administrative committee dzedunhu remashonaland west vakanga vachitsigirwa nevatevedzeri vavo vaviri vanoti amai linet kareni kore navatendai biti murongi wemisangano vaamos chibaya pamwe nemutevedzeri wasatigaro webato vajob sikara nevamwe ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunuraijena